vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, Bishop veAnglican Church muManicaland vaEric Ruona vati vanotarisira kuti kuumbwa kwekambani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana-siyana ekutengesa zvinhu zvekasava zvinosanganisira EcoSure, Muva, Maisha, Vaya neEcoFarma. Vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana-siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge, Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare uye newedza kumashonaland East.
Kana kuti kwakaterere kana kuti we want you to access services there. Kwete kuti moti mabisa mazozo ndai kuno access a service kunyanga. Ai, ikoye, tinorongora kuenda akakutiwa. In most areas, the way we serve as a church, we literally have a church in every village. If not in every village, but at least within walking distance, you can access the service. So we have the VIA component as well, which we want to partner and provide transport services to communities that we serve. Now, communities are in Garfield. Our family members are going to church in a basin and around like that. We want to ensure to my bus that now say church, my bus that now say the health communities.
Bishop Ruona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzezveutano pamwe nekurwisa urombo muvanhu vekumaruwa.
Vanhu vagone kufamba kuenda panearest and vachinge vasvika kuwane the best chiremba ari available. Pane partnership nemas. What is our interest? Tine nhamo. Huru kwazvo yekuti sachirongo vanozviziva. In the past month I have had to deal with the case of my young brother's son akanga arwara. Ndotombosiya rangu mani ndakupeta zvekutakura mwana wemunin'ina kuendesa kuchipatara nekutsosa kuchipatara nekutsosa ikune vanhu vakapikira kunyatsodaidzwa kuti isusu ndio basa redu rekutakura varwere. So we want to make sure kuti wana vari mainstitutions medu, vafundisi vedu, vamembers edu, akanga achinga arwara, asachekereswe nemota dzisina kunyatsofanira. Matimambonzwa mota dzinotakura vanhu dzisina varwere dzichizovapedzisa vanhuki dzinovarapisa. Saka ndo partnership yatiri kudai.
Vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi, mumwe mukuru weEcoSure vaGodwin Mashiri vati vanotarisira kuti ukama hwavepo uhwu huchasimudzira magariro evakawanda kunyanya kumaruwa uko vati kune urombo hwakanyanyisa.
Nekuti chirongwa chataparura nhasi chinotibatsira kuti macommunities edu ange ari empowered uye the church inge iri empowered. Isusu kasava tinge tiri empowered to achieve goal yedu yedonzo redu rekuti let's not leave any African behind. So do not take that. May this opportunity.
Vamashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari chouviri.
Yet tine bhazi riripo within 24 km radius. We want to bring back efficiency. Yeah, kachia patani, pande humo huongo, watoto zia kutuzi mwuri exciting, wakata wana bisho mwuga na puwa zita rao, and you know you will be uro kwa kuchenge mwuri po, within the next 6 months, kutila wazitu kwa nise kula pata hako ofu wa services, nevatiro ma communities, kutikiza the Holy Trinity Enterprises ya tawo wana bisho. Kule kuagamte, farming in Bataoko. This is not the regular level. Let's empower and utilize the assets are ipo. Minda mingani iripo yatino kwanza kushandisa. Together, to create employment within the Anglican community. To create wealth muminda imo.
Vika General weAnglican Church vaAbe Waziwei vati vafara zvikuru nedanho ratorwa nekereke yavo rekuedza kusimudzira vanhu munharaunda dzinowanikwa machechi nezvipatara zvechechi yavo. vapinda pachitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland, vakuru vemachechi mudunhu iri pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zvedayosisi yeAnglican Church of the Province of Central Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.